semisa Zimbabwe tinoka dzika nekamuitiro katangwa nemapurisa kekuti vanongo yerekana vapinda mu dzimba dzevatorere nhau ndivo vototraya kusecha kana kuita zvavangaita. Tinokurudzira kuti matorere nhau vasashungurudzwa nguva dzose.
Konyaya yomutori wenhau Mududhuzi Matutu yakamira sei?
Zvaitika muupenyu hwavo Matutu kuburwayo hatizvitambiri nemufaro nekuti zvinovhundutsa umwe neumwe angaita atinoti investigative journalism kana kuti vatingatarisira kuti vanoinspirawo vamwe mukuita basa redu iri. Saka kana tichinzwa kuti hanzvadzi kana kuti vanhu vanogara nemutori wenhau vasvika pakushungurudzwa kana kuti vatorwa nemapurisa, hationi sechinhu chakatinakira.
Semisa Zimbabwe, pane zvamuri kuita here nenyaya yaMatutu?
Misa Zimbabwe yazotumira magweta kuti atiraye kunoona kuti zvivi zviri kuitika, vatiraye kuona kuti vaMatutu vari sefi here, ende kutaura kuno magweta emisa Zimbabwe ari mushina-shina, ari mushishi kutsvaka kuti vaMatutu vave sefi uye vanga vari papi, mhuri yavo yakadzivirirwa here.
Saka moita sei nenyaya iyi?
Saka isu semisa Zimbabwe tinokurudzira yatingati freedom of expression and freedom after expression. Hatidi kuti angava Matutu angava ani zvake kana munhu achitora nhau, hatitarisiri kuti angashungurudzwa.